Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heye no misore na uzeduza nasi chipiri mbuzi 26-2019. Mutelezeri wa mtungamiri wenyika wa Konstantino Chiwenga vanopinda mudarere makurukota nasi kekutanga mwezi mina mushure mekuzoka kunorapwa kuChina. Ve Zimbabwe Prisons vanouza dare reparamende kuti kushaya mari kwave kuvhiringidza mabasa avo. Bazi rezvemamiriro ekunze remet department riri kuyambira nezvemhepo yakasimba mumazuva anotevera apo vanhu vanodarika gumi nemapfumbamwe vafa nekuda kwekurohwa nemheni kana kuyeredzwa nemvura mwaka uno. Vanhu vochema-chema nekukwira kwemitengo yezvinhu zvichitevera kubviswa kwemari dzekubatsira kuti zvinhu zvisadhure nehurumende. Muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection paLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zuva repiri Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu kunyanya dzemadzimai nevanasikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.